Dare remakurukota ehurumende rabvumirana nhasi kuti vane makambani emafuta vari kuita zveuori vachiendesa mafuta pamusika mutema vachatorerwa marezinesi. Gurukota rezvemhando dzemoto vafortune chasi vaudza vatori venhau mushure memusangano wemakurukota uyu kuti hurumende haisi kufara nezviri kuitwa nemakambani aya, izvo zvavati zviri kupa kuti veruzhinji vashaye mafuta edzimotokari. Kunyange hazvo hurumende ichinge yaita zvose zvinodikanwa kuti munyika muve nemafuta anokwanira veruzhinji.
Tinoda kuti munhu wese awano pakati 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 panokuti hama dzedu neshamwari ndivovowana mafuta. Ko vamwe vasina vanhu vari kumusorosoro kana vanhu vane mari tote havachakwanisa kunge vachitsvaga dhiziri kana peturu bodo. So tichatora matanho anokwanisa kunge ari ekutorera munhu resinesi. Ndo simba redu sehurumende, nokuti resinesi yekuti utenge mafuta wapinze muno watengese rinobva kwatiri. Saka kana usiri kuita zvatakabvumirana tichadhonza resinesi redu usara wakagara pasi.
Vachasi vakurudzirwa veruzhinji kuti vabhadhare zvikwereti zvavo kukambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Supply Authority kana kuti ZESA kuitira kuti hurumende igokwanisa kutengera nyika magetsi anoikwanira. Mashoko avachasi aya anouya panguva iyo veruzhinji vari kugara vari murima kubudikidza nekushayikwa kwemagetsi anokwanira nyika.
ZESA ine mari dziri muvanhu mumakambani dzimwe dzanga dziri muhurumende. Hurumende yakabhadhara 20 million iri kutipa imwe 20 million. Chikwereti chichihombe 1.2 billion. Zvinoreva izvo kuti hatisi kuda kuti ZESA aite basa, nokuti kana ine chikwereti chakadai haikwanisi kutenga matransforma, haikwanisi kutenga zvinhu zvakawanda, waya dziya dziya, maporo nezvimwe zvakadaro. Saka hakuna magetsi ende haikwanisi kunge ichibhadhara vashandi. Vashandi vanenge vachinyunyuta. Saka zviri kwatiri tese, ungave uri muzvinaimba, muzvina bhizimusi, government ministry, kwangu kuministry svondo rakapera takaisa mita. Ese maministries ese tinoda kuisa mamita, nokuti hatingambopfachura magetsi kunge mweya watiri kufema. Tinoda kuti tigadzire ikoko. Tiri kutarisawo zvakare kuti tingazoisa solar mabuilding akasiyana siyana kunyanya zvipatara.
Vachitaurawo pamusangano uyu gurukota rezvekudyidzana pamwe nekutengeserana nedzimwe nyika vasibusiso mwoyo. Avo vanga vakamirira gurukota rezvemari vamutuli ncuve vati uremu hwemari huri kusiyana siyana mumabhanga, sezvo uremu uhwu huchionekwa nekushanda kunenge kuchiita bhanga rimwe nerimwe.
Kune inonzi interbank market, zvinoreva kuti musika unotengesewa mari yedu nekunze. Saka zvinoitika ndezvekuti bhengi rimwe nerimwe rina mawilling buyer, willing sellers anonge achipa mares akasiyana siyana. Iwayo ndo anotoona reserve bank osanganisa.
Zvichakadai gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati musangano wemakurukota ehurumende wabvumiranawo kuti mitemo mizhinji inanganiswe nebumbiro remitemo yenyika. Masangano anoshanda akazvimirira anogara achinyunyuta kuti mitemo mizhinji haina kunanganiswa nebumbiro remitemo yenyika.
Zvakawandawo zvimwewo zvataurwa zvokugadzirisa zvimwe zvakanangana nekuita align zvatinoita zvese with the new constitution yedu yataka endorsa in 2013. Saka izvozvo ndo zvimwe zvataita zvaonekwa kuofisi kwato negeneral kuti depa pepa rinoda kugadziriswa zvichienderana kuti zvienderane nemutemo wedu bumbiro renyika yedu.
Amai Mutsvangwa vatiwo musangano wanhasi wabvumiranawo zvakare kuti dzimba dzinogara vashanyi vanenge vauya munyika dzivandudzwe.
Tanga tichiona kuti malodges edu mamwe anga adzikira mastandards vachishaya mari yekuti vagadzise zvakanaka. Vachionekwawo kunzi governance vanga vachi governance yanga ichitiko yange isinatsomera zvakanaka. Saka pakudiwa kunzi patsvagwe joint venture yekuti tigadzirise mari Krishna Parks edu muZimbabwe onai kana pachiverako. Pakagadzirwa zvakanaka, vanhu vemuZimbabwe vazhinji vanoona kwokuenda nevana pamaweekends. Ndozvataakuda nokuti papasina kunyatsokugadzirwa zvakanaka. Akawanda mari recreational parks atinawo and toda kuti tipromote domestic tourism.
Amai Mutsvangwa vati hurumende icharamba ichiita zvose zvinodikanwa kuitira kuti veruzhinji vawane kugara kwakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.